chokwadi vakambemiri kuti vashandi vese vehurumende vachazenge vachiwana bonasi ravo muna November. Ndinofunga mukarangarira muchaona kuti hurumende yakambenge yati ichabhadhara vamwe pana November, vamwe pana December. Asi izvi hazvina kutambirika nevashandi. Kwakava nekunyunyuta kwakawanda. Saizvozvo hurumende yazozviona zvakakodzera kuti munhu wese abhadharwe mari muna November. Nokuti kana vamwe vaibhadharwa muna December zvaireva kuti vamwe vachazowana bonasi inenge rapera simba vhari yaro nekuda kweinflation.
Saka vari kuuyiwana nemazuva api mabonasi aya?
Chatatanzwa pari zvino ndechekuti vanhu vese vachaona muno muna November. Vainzi vaya vachatanga kuwana muna November muno vakanga vakanzi vechiuto nevamwe vakanga vachikwanisa kutanga kuwana vainzi vachawana pamwe chete nemiforo yavo. Saka kuzotaurwa kwakaita kuti bonasi rakubatirwa kune vanhu vese muna November asatanzwa kuti vachabatirwa nemasalaries avo here kana kuti pane zvara vachazobhadharwa. Asi tandirokonfirma ndechekuti treasury yakazozviona zvakakodzera kuti vanhu vese vawane bonasi ravo muna November.
Vamwe vanogona kuti dzimwe nguva inyaya yekuti hurumende imbotenga nguva kana kukubatai kumeso. Mune zvinyorwa here zvava kusvitsai pamusoro pechiitiko ichi?
Zvinyorwa handisati ndaa nazvo, asi kuti mashoko andakatambira achibva kuna team leader wegovernment. Saka kazhinji nkaona taakutaurirana saizvozvo zvinenge zvatova very official.
Vashandi makavamazivisawo kuti muchange muchiita dambudziko rekuenda kumabasa nenyaya yekushaya mari dzekufambisa, incapacitation. Zvamira sei pari nhasi?
Incapacitation iriko. Chero ndofunga bonasi ro rikabhadharwa tinozvitambira chese kuti rakumidza kubhadharwa. Asi vashandi vacharamba vazhinji vavo vachitadza kuya kubasa nokuti tichitarisawo levhel yemasalaries avo even vapiwa bonasi unongoona kuti vazhinji vacho vanotosvika pamwe kuzopera kwemwedzi vanenge vasisina mari nekuda kwemitengo iri kuramba ichingokwira. Saka incapacitation iriko. Isusu chatakadeclara incapacitation sevatungamiriri ndechekuti vanhu vasambunyikidzwe kuti vauye kubasa vasina mari. Saka tinoona kuti vamwe vanoramba vachiuya kubasa nekutya, vamwe vanoramba vachiuya kubasa nekuda kwekuti pamwe pane zvavanowana kubasa ikoko zvinovabatsira zvisiri pei yavo, asi pane zvavanenge vachibhenefita. Saka vaya vanhu vanoziva chakamiriri basa redusemaunit takamirira ti uye togona kubatsira kusvika papi ndo vari vazhinji vari kuexercisa dzeya raiti vasisina mari vari kubva vangoridza kuuya kubasa vanonge vaende kubasa panongoperera mari yavo vobvumira kuya nokuti isusu anotikurudzira kuti hazvigoneki ende haazviri mumaitirwo ebasa ekuti munhu anofanira kuti atorete mari kuti akwanise kuya kubasa.